A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Sunday, February 27th, 2022. And this is the special edition of Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
We would like to inform our listeners that because of the upcoming by-elections on the 26th of next month, we will be broadcasting live this special edition of Live Talk every weekend.
And as usual, you can reach us on this number, +1-202-619-3299. That's our studio number for you to be on the show. And we'll call you or send your number on our Facebook pages right now. And also remember to share, like, so that others who are not on this program can also watch.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
And these are also our Facebook addresses, that is our Facebook pages, VOA Zimbabwe and VOA Shona, and of course VON Ndebele, where we are streaming live right now.
And thanks once again for joining us. You're listening to this special edition of Studio 7 Live Talk, where we will be speaking about the upcoming by-elections.
This weekend has been full of events as the two main political parties, the ruling ZANU-PF and the opposition Citizens Coalition for Change, had big events yesterday and today.
Yesterday, we saw the ruling party, the ZANU-PF, holding an event in Kwekwe, where President Emmerson Mnangagwa held a huge bumper crowd.
The opposition CCC was supposed to hold a rally yesterday in Gokwe, but police, who had earlier given them the go-ahead, dispersed a huge crowd that had gathered to hear the CCC leader Nelson Chamisa speak.
And today, news that we're just receiving is that there was a sad news in Kwekwe where one person was killed while attending a rally that was being addressed by the Coalition for Change President Nelson Chamisa. We are going to give you more details on this event and more development as we get them.
Yes, and as usual, we are also going to have our guests and experts who are going to walk us through these events and help us analyze the situation.
Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Special program yatinayo pamusoro pemabai elections achange ariko mwezi unouya. Tichange pachirongwa chino tichitarisa isu gadziriro iri kuitwa nemapato akasiyana siyana emunyika kuedza kutsvaga rutsigiro kuti vawanikwe ivo vanhu vavo vari kuvamirira vachivhoterwa mumabai elections umu. Takaona nezuro bato ZANU-PF richiwanikwa iro richiita musangano mukuru muKwekwe wanga uchitungamirwa nava Emmerson Mnangagwa vebato irori. Tikaona zvakare vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change vari kuGokwe uko musangano wavo wakambomiswa, asi tikazoona zvakare vanhu vachiedza kuti vasangane vachiedza kuti vawanikwe vachiteerera kubva kumutungamiri wavo, tikaona zvakare vachidzinganisirwa nemapurisa. Nasi taona bato iri Citizens Coalition for Change richiita zvakare musangano muKwekwe uyo watanga zvinenge zvanga zvakanaka, asi tazoona kuti medzisiro yacho pazoitika mhirizhonga. Apo tiri kunzwa kuti vamwe vatsigiri vanonzi ivo ndeve ZANU-PF vawanikwa ivo vachiuya vachikanganisa musangano uyu. Kusvika panguva yataenda pamhepo, tiri kutotambira mashoko ekuti pane munhu mumwe awanikwa iye achishaya pachiitiko chanhasi kuKwekwe. Saka tichange tiri kuwanikwa isu tichiona zvanga zviri kuitwa ikoko kuKwekwe, uyezve tichinzwa nevanyarikani vedu kuti zvinorevei zvatiri kuona zvemhirizhonga iri kuitika pari zvino. Chris.
Yebo mavelasa balaleli siya divana njalo kuhlelo lwethu lwe live talk lamhlanje ke si live emoyeni sixoxa ke ngendaba yama by elections kusukusela ke kuyona le iviki kuze kuyedlula ke ukhetho lwama by elections sizaba siliphathela ke uhlelo lwethu lonalolu olwe live talk special edition. Njengoba sisitsho nje uhlelo lolu ngolukhangela ke ukhetho lolu olwama by elections lamhlanje ke silendaba eziningi eziphathelane lohlelo lolu ikakhulu okwenzakale lamhlanje. Izolo ke siyabona ukubana bekule ndaba kade isenzakala kade kule amarali amabili ekhwekhwe lase Gogwe. Egogwe ke yikho kade kumele kube lo mnumzana Nelson Chamisa webandla ke eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change uthe ke esefikile ukuthi akhulumele abantu amapholisa acitha umbuthano wakhe ngokuphosela ke itear gas basebenzisa lezinja bahaza ke lamanzi okuthiwa ayababa amanzi akhona abantu bagijima bagcwala indawana yonke kodwa ke abamanga khonapho bazamile ke ukuthi bambone umkhokheli wabo bamgijimela kwaba yikhonoko kodwa ke ekhwekhwe umongameli Emmerson Mnangagwa yena wenze umhlangano wakhe okugcwele abantu abaningi ababuye bezolalela ukuthi besithini. Ye simzwile ukhulumeke indaba eziningi eziphathelane lokuthi ke indaba enkulu ekhanya emqoka ayikhulumileyo ejabulise abantu bedolobho lekhwekhwe yikuthi ke kuthiwa ke inkampani ye Zisco Steel isizavulwa. Ye uthena imali isikhona i-460 million yokuvuselela ke iZisco Steel. Wasekhuluma ke lokunye umbalwa ugoqela ke ukusola umongameli webandla le-CCC esithi ke ibandla leli ngelabantu abalobudlwangudlwangu abayizikliwi lokunye okunjalo. Ye silabo ke abazasiphathisa ke ukuthi basixoxele ukuthi lamhlanje kwenzakaleni esizwa kuthiwa khona emhlanganweni we-CCC kulomuntu obhubhileyo. Ha silusizi kakhulu. Ye kodwa ukuthi silitshele ukuthi kahle kahle kwenzakaleni sizadinga ke iziphathamandla zebandla le-CCC ukuthi zisitshele ukuthi kahle kahle kuhambe njani. Njalo silabo labezana PF labo sizaxoxa labo ukuthi basitshele ukuthi kwenzakalani kubandla labo. Mavela.
Chris, I think let's now take a look and listen to what we are seeing happening in Kwekwe. I had the opportunity to actually speak to one of the candidates for Kwekwe, a young lady called Judith Tobaiwa, before we go to the other videos showing us what happened in Kwekwe today. Let's take a listen to what she said in Shona. She's promising the people of Kwekwe should she be voted in.
Mumwe asanga akamirira sangano re-CCC muKwekwe Central.
Zviri pamoyo pangu ndezvekuti tinochinzandira mutemo nezviri kuitika mararamiro atiri kuita muno muKwekwe Central.
Zvinyika mupini zvamuri kuona zviri kusangana nevanhu imomo ndezvipi?
Zvimwe zvacho ndeizvozvi zviri kutoitika zvamunoona sisi. Tichitaura kudai magetsi aende. Handizivi kuti chikonzero chaita kuti magetsi aende chii. Ndozvimwe zvezvimwe zvinhu zvatinenge tichida kunotarisa. Mukatarisa muKwekwe izvezvi, hatina mvura, tinotorarama nemvura yekunaya. Magetsi aenda, saka izvezvi hatizivi kuti torarama nei. Saka chimwe chechunhu chatinoda kunochinja kuparliamendi kana ndazopinda ini muzvare kuti tobayo. Ndinoda kunonzwisisa kumakurukota edu kuti chinomboita kuti magetsi aende chii. Nokuti isusu taimbofunga kuti kana tikange takuita zvekujusa magetsi haachaendi. Zvinoiko zvinezvi tiri kungojusa magetsi ari kuenda. Mvura chaichai taifunga tikaisirwa mamita yekuti tijuse mvura haiendi. But mvura iko zvino muKwekwe tatisina kana dambudziko rekuti mvura inoenda. But iko zvinezvi mvura yakutenderera nemagetsi. Takutoverenga kuti kana magetsi akaenda nhasi tobatawo kuti magetsi adi aenda. Saka takuverenga kuti mvura yakuenda in the next 2 days. Vana havasichaendi kana kuchikoro. Hachiyaziri kuti ndo korona here, korona yakarova kunyange nematicha here, korona yakarova kunyange nekunodzidzira vana vedu. Zvakutishungurudza isusu muno muguta rekwekwe. Nekuda kwekuti muno muguta rekwekwe kunoitwa zvemaini. Vana vazhinji vasingachaendi kuchikoro. Vakumhanyidzana kuenda kumakomba kunochera. Zvinova izvo ravadambudziko rakuti wandira. Kuti magetsi hatina, mvura hatina, vana vachaendi kuchikoro. Zvese zvakuti wandira. Torarama sei munzvimbo yekwekwe.
Sombotarisa pamataura panyaya yekorona yakamira sei imomo mukwekwe?
Muno mukwekwe, mastatistics ekorona. Tinango yende, bati chinondishamisa ndechekuti marali anoitwa, zvikoro zvakavharwa. Zvinorevere kuti vanoenda kumarali, havarohwi nekorona. Asi vana vechikoro varikunzi vaende kuchikoro. Muno mukwekwe, kana tine vana vakambobatwa nekorona kuzvikoro, i1 or 2% yevana vakabatwa nezvikoro nekorona kuzvikoro. Asi kumarali hapana anobatwa nekorona. Inongobata kuvana chete varikuchienda kuchikoro. Zvinova izvo zviri kutibata sevagari vemukwekwe. Sevagari vevana vemuZimbabwe again. Noti kwekwe chete zviri kubata nyika yese. Asi mukwekwe chinonyatirwadza ndechekuti mune nhau yezvekukorokoza. Vana vese vakutizira kuenda kunokorokoza. Uyezve mune nhau yemutoriro iri kusvitwa nevana nekuda kwefodya mbanje zvese zvakuitika muno. Vana they are now uncontrollable. Hachekwasi kukontrola vana nekuda kwezvese izvozvi. Saka chikumbiro changu ndechekunoti kana hurumende ingatiwanirawo zvimwe zviri nani zvekuti vana vedu vadzokere kuzvikora, vatipe protection yekuti vana vakwanise kudzokera kuchikora. Kana vachikwanisa kupa protection nevanhu vanoenda kumarani, ngavachipawo protection kune vana vedu vaende kuzvikora.
Aiwa tinotenda.
Thank you so much.
Asi tisataenda chitaurai zvakare muuye uchizive kuti vanhu vanovhotera papi. Semunhu ari kutsvaga urutsigiro kwamuri ikoko.
Muno mukwekwe tine macenters atinawo. One, izvezvi kune chirongwa chekuregista kuvhota chiri kutenderera nharaunda yese yekwekwe. Muzuva ranhasi nezuva rakapfuura ranezuro vanga vari mumasasa vari pamusha weZayoja Church ndopanga pachiregistirwa kuvhota. Kwoitazve mangwana acho vanenge vari kuward 6. Vachatenderera mawadzi ose vachiregista kuvhota. Uyezve kanazve takuenda kunovhota tichange tine masenders edu kwatinovhotera. Mukwekwe tine masenders 36 ekuvhotera. So masenders iwayo ndoatange tichienda tichinovhota. Isusu bato rangu randinobva rinonzi CCC, Citizen Coalition for Change. Kuti zvinhu zvose zvishanduke, magets ari kuenda, mvura iri kushanduka, zvese izvi tikwanise kuzvichinja. Handei tinovhotera muzvare kuti tobaiwa. PaCCC inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa, Citizen Coalition for Change.
Aiwa tinotenda.
We're hearing there, Chris, from one of the candidates from Kwekwe, Judith Tobaiwa. As you could see, the screen was black because the electricity had actually gone, which she said is one of the problems that she hopes to rectify should she be elected as an MP in her area. So she, while we were having the interview, the lights went off. But she continued to give the interview to say, hey, this is what is going on in my constituency and this is what I want to fix. Over to you, Chris.
Yebo mavelasi, hayi siyabonga ke simzwile ke uNkosazana Judith Tobaiwa. Utobaiwa ngomunye owabalabo abancintisayo emele ibandla le Citizens Coalition for Change emele ke isigaba seKwekwe. Limzwile ke ukuthi ukhala ngokuthi umumo kaumuhle yikho ke ethena asukume avotelwe aphathise ikakhulu udaba lokucitshwa kwamagetsi. Ye abasanda sixhuma ke ku Live Talk special edition Live Talk ke zaba silipha indaba ezokhetho. Nxa lifuna ukuthi listinte lingaya ke ku Facebook page VOA Ndebele, VOA Shona, le VOA Zimbabwe. Lisithumeleke inombolo zenu silithinte siqoqeke emoyeni. Marvelous.
Aha, Chris, tiri ipapo rege itimbo utarisa churi kuitika apa ma Facebook pages edu. Tinoona kuti Parish ino ndrukona pana Tawanda Losi arikuti please keep it up. Ma Pierre George arikuti keep up the good work. I'm watching you guys from Pretoria. Ndiri kuno ku Centurion. Knowledge Moyo arikuti makadi iko ku Studio 7 va Richard Moyo. Varikuti please call me vachibva vapa namba zavo. Ndrukona zvakare pana Farai Nyamushwe aripana arikuti tete mavi maswera sei aiwa atisi kufara nekuro wakwaitwa vatsigiri veCCC nevanhu vezano PF aiwa ndozva ari kutaura pari zvino. Farai Nyamushwe ari kuti I'm watching you from Pretoria. Ashley asigari kuti vana veZimbabwe tatambura UN gaipinzire. Vitalis Musaigwa ari kuti sadly one person has suffered fatal injuries at the Yellow Kwekwe where Zanu PF unleashed an ague of violence in the middle of President Nelson Chamisa's speech. The deceased name, Ndovati, withheld, was pierced in the side. The Zanu PF arikuende rambiri neshavari kutaura. Crispin aripano shakare arikupati namba yake kutitifone rei. Andrukona shakare pana Malani Muchua arikuti we are busy sharing, so we also ask you to please share this live so that those that are not on this program can also benefit to some of the news that we're just receiving coming in from those that are preparing for the by-elections that are upcoming in March, on March 26th. Freeman Chazawa Chirar Kutindotenda Nekuti Pachirongwa Varkufara Nechirongwa James Mukucha Arkuti Zisco still Anzi Ikavura chaive chaita kuti ya imbovharwa chi ndozva arikutaura Richard Moyo arikuti chitiko chaitika kukwekwe achisi kutifadza zvachose. Kuona vanhu vachikuvadzwa vamwe vachitowanikwa vachirasikirwa neupenyu izvi zvatirwadza. Chris, so we're hearing there from some of the followers on VOA Shona Facebook page. They are actually just saying some of them are happy that we have this special program, while others are saying they are very unhappy with what they saw happening at the ZANU-PF, at the CCC rally in Kwekwe today, where there are allegations that members of the ruling ZANU-PF attacked the members of a Citizens Coalition for Change who were being addressed by their leader, Nelson Chamisa, earlier on today. Chris.
Yes, marvelous. There's a story in the Standard, in today's Standard, that is making the rounds, and some people are saying it's chilling, the statement that was made by Vice President Constantino Chiwenga yesterday when he addressed a crowd. Not sure where it was, let me check. But anyway, the statement that has led to people to complain is that the vice president said those who are in the opposition, and most likely the leader of the opposition, they were going to be crushed like lice. And he he gave an example that you, when you're crushing a lice, you're crushing lice, you take a stone, put it on top there and crush it. So people are saying such sentiments are very dangerous, marvelous.
Hapo tiri kunzwa zvekutaurwa naChris, takamirira isu kunzwa kune vanyarikani vedu vari kuuya ipo pano pachirongwa kuti tizeye tichiona kuti zvii zviri kuitika pari zvino. Ndiri kunzwa kuti tina kola vari parunhare pari zvino. Hallo kola.
Hallo.
Tiri kutaura nani, muri kupi?
Ndinonzi Simba Rashe Munyere, ndiri kuKwekwe.
Aiwa, tinokutendai mukoma Simba Rashe ichokwadi. Manyora stare nyu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Titsanangurewo kuti manga muri pachiitiko chanhasi here?
Hongu ndanga iripo.
Tiudzeiwo kuti zvafamba sei.
Ndangozoona vanhu vaive kutanga kuputira matombo. Asi ndanga ndakatomira kumberi kustage chaiko chaiko. Saka tianga itanga kuputirwa matombo. Ndirutema ndazobvawo ndekupindo kupi mudzimba kuti ndiwane pekuti pekuhanda. But pandaona munhu wani achipfuura pandira kuwara in medical team yakairipo, ndiyo atozotora munhu iye akamuendesa kupi chipatara.
Saka pari zvino imomo mukwekwe makamira sei? Mushure mechiitiko ichi zvazofamba sei?
andina angu kuona violence yaitika msuri me chiti kutibose ya wapiti kwa chingwa chidi gili after chingwa chidi gili then president of us the grab a stage ni batanga kupa speech
panezwa taurwa na vachamisa zhija mabata zhamuru kutaura imi kuti aiwa zhatifaza panezwa vataura pachiti kwa chanasi
ini wachamisa za vataura za ndifaza nisikuti waruda kuzofira nika paenga hii kutanga waruda kuzofira kumadele for two waruda kutikweka izumiriwe izumba yeka izumiriwe yega zinuwani kwa mkweku zisaenda kufi kune mwudzime nzimba ati zie zinu benefita na waru bai waru mzimba yekweku waruda wapromisa zinubatika awana kupromisa zinubatiki
Ko imi vataura here pamusoro paka kukosha kwakaita kunyoresa kuvhota nezvimwewo.
Ya, kunyoresa kuvhota vanhu kuti varegiste kuvhota, vana vavhotire kubatura CC, iyo vataura kuti batura CC iyo vega ndo vachiri vachiri lead. Then avo vamwe ndo vacha vanhu ndo vachasarudza vatungamirira vavanoda. Havasiyo vanosarudza vatungamirira asi vanhu vachabva mu vatungamirira vachabva muma citizens saka izvozvo zvakakosha izvozvo kuti macitizens ndi vachasarudza vana vana vamiriri havasiyo vanosarudza vanhu
manga muripo here nezuro imomo mukwekwe pakaitika rally yezano PF zvizva makaonawo imomo
ndanga ndiri muzvako bati kurali angu handina kuenda
asi pane musiyano here yamungati munoona imi panoitwa gungano reza no PF kozo yao gungano reba torenyi pane misiano iri
wangu ulipo msiano mkuru
ndewe
msiano ulipo ndio kuti wanaweza ni PF wano vakunzi mboza katia na siana wachuuya kuzo itarali asi msiano we CT ndio kuti rali ime kwa ne wagari mungu haiti ni rali ne wagari wano pakuri wana wangari parali mkwe kwinasi wangari wano wewe mkwe kwinasi angasira gari vekuzvombe angasira gari vekubing asangara gari mukweke zvasiyana nezari PF zari PF takaona zvitima zvaitakura vanhu mabhazi angakawanda bvachoko chinoye muharari ndiyo musiyano uripo
aiwa tinokutendai chaizvo mukoma uyezve musati mabva panhare mungati imi vamuchavhotera kuti vatore zvinzvimbo zvema MP nemakanzura muri kuda zvizva mungada kuti vanzwe zvamungada kuti kana vachinge vapinda panzvimbo vakwanise kunge vachikuitirai mukweko imomo
inini mukweko sendra muna ndinovhotera kukweko sendra ndichuti kubai ndiye muna ndinovhotera chekutanga chandinokumbirisa kuti akwanise kuitira vanhu ndichiri kuti izvizvi mvura iri kukwira yakakwira zvisingaiti saka akakwanisa kubeza marete emvura vanhu vanomufarira ipapo ende anenge atibetsera zvisingatomboiti bcause marete acho akakwira zvisingaiti mwedzi unoyu akangopinda pakabviswa makanzuro edu ealliance kuchiswa amonzo mvura yakakwira zvisingaiti
Aiwa tinokutenda ichaizvo mukoma manyatsotipa zvamaona zvichitika ikoko kwekwe muve nezuva rakanaka. Thank you there, Chris. We're hearing from one of our callers who actually wrote on the Shona Facebook page earlier on. His name is Simbarashe Muhunyeri. He is saying that he was actually at this event that happened for the CCC, and he said when he realized that there was violence, he just ran and went home, so he wasn't injured. But he was just comparing that what he has seen, that there is a big difference between the rallies that are conducted by the Citizens Coalition for Change and that for the ruling party, because he says yesterday when he was in Kwekwe, he saw a lot of buses coming, but today for his own party's rally, there were people from Kwekwe itself.
Yes, thanks, Marvelous. We have our first guest, Tawanda Dzokora. But before I go to Mr. Dzokora, just a quick announcement. We just getting news from the CCC that 17 people have been hospitalized during the violence that erupted earlier today, where one person apparently lost his life. And by the way, Mr. Dzokora is a member, an official, I can say, of the CCC. Mr. Dzokora, welcome to the show.
Thank you very much, and Magadi Muria Zimbabwe Akatere.
Oh, thank you so much. Mr. Dzokora, I'm sure you are privy of what happened today in Kwekwe, where we understand there was violence. Can you give us what you have heard so far about this unfortunate incident?
Yes, I'm privy to the extent that yesterday in Kwekwe, ZANU-PF attacked our members, and the police, in collusion with ZANU-PF, stopped our rally there, and President Amisa could not have address people in Kwekwe as he had been authorized to do by the High Court. So we saw the police and ZANU-PF both colluding to go against a High Court order. And then in Kwekwe today, we know that ZANU-PF came to our rally, and at least 40 people, 40 members of ZANU-PF, both known, of course, known to the people of Kwekwe, bought our T-shirts, and they mingled within the people that were at the rally. And at a certain, obviously, arranged time, they started attacking our members. And this happened in broad daylight. And unfortunately, one of us, our member, has lost their life. May his soul rest in peace. Totine matambudziko ku muri yemunhu arasikirwa asati vakwanisa kutaura zita remunhu wacho nekuti pamwe asati vazivisa hama dzacho. But what we are seeing here is an orgy of violence every time when the CCC is having an event. And yesterday, whether it is a coincidence or it is by design, we saw Vice President Chiwenga claiming that he's going to crush the CCC. And then today, we see CCC members being crushed. We see CCC members, their rights being violated, people being attacked. And the police are there, police were there, nobody has been arrested. So you can see that this is a premeditated thing. This is something that is being arranged. Everyone is trying to stop President Chamisa from addressing the people of Zimbabwe, from interacting with the citizens, and it's very unfortunate. We saw yesterday Emmerson Mnangagwa holding his own rally, and there was no violence whatsoever. Today we are in Kwekwe, and they are orgies of violence. And this is uncalled for. This is unfortunate. We shouldn't be having any of this if Zimbabwe is a democratic country, as Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF want to claim.
So are you having the actual details of how the violence broke out? Because if you are in a crowd and then you attack some people, you are surely going to either be caught, apprehended, or, you know. So do we have information that the attackers were arrested?
We don't have that information. I don't think there was any willingness by the police to arrest anyone. If they wanted to arrest anyone, they would have definitely arrested someone. And I understand what you are saying, that these people could have been caught. But that shows you that this was not a random incident. This was a well-planned something, a well-orchestrated operation, and the people knew exactly why they were there. Those people knew why they were there and what they were going to do and how they were going to do it.
Chris, maybe let's just take a look at those scenes that we saw coming in from Kwekwe today, where some of the CCC members were injured, and unfortunately reports coming in from the ground are saying that one life was lost. Let's just take a look and see, but I understand we have a caller. Maybe let's go to our caller and then take a look at what was happening on the ground in Kwekwe. Hello, caller.
Magadini,
what did you talk to our Nanu Yajemuri Kupi?
In Indy, not the Tawanda Los in Diri Munamara, Zimbabwe.
I what not in them come at Tawanda Tawana, Maisa, starting you for VOA Shona earlier on, and Rainbow Nenya Tins with our rifle was in.
Ichoko atishukona munyika muzimbabwe muri kuita mishonga zvikuru sei rukonzerwa nevatsigiri vezanupiefu. Tirikuona kuti vatsigiri vanenge vari kubhadharwa mari nevakuru vavo kuti vakonzere mvonga mvonga. Takaona nezuro kwaka nemusi wesaturday kwakaitika mishonga kugokwe. Kwaita kuti Harare navachamisa, Harare yakamiswa nemapurisa, pakauya mota dzinomwaya mvura dziya namapurisa. Vachitandanisa vanhu kuti vachamisa vasaite Harare ikoko. Zvechokwadi Harare haina kukwanisa kuzobudirira. Takazoonawo zvakare nhasi uno vachamisa vari muKwekwe vachiita Harare. Taona vatsigiri veZANU-PF vakwanisa kupfeka matisheti yevachamisa yeCCC vachiita sevatsigiri vevamisi chamisa. Saka ivo vanhu pavapinda mukati vangoti pamwe vanhu vatsigiriwo vebato reCCC. Izvo vatotumwa nebato rezanupiefu ndivo vanhu vazokonzera mbonga mbonga. Tazoratidzwa nemumwe wedu nevanhu vangati vanodarika 17 vakuwara vazoendeswa vavo kuchipatara asi mumwe watoratidzwa neupenyu. Saka tiriona kuti zanupiefu iri kukonzera mbonga mbonga iri kutobhadhara vanhu vechidiki kuti vakonzere mbonga mbonga iyi. Mari tinototi mari yavakupa vechidiki iyo ingadai vakwanisa kugadzirawo migwagwa, kuvaka zvipatara, kuvhura zvikoro, kuvaka mayunivhesiti zvaikwanisa kusimudzira nyika yedu pane kuti vabhadhari vechidiki kuti vakonzere mvonga mvonga. Tikuzoonawo kuti bato redu reTCC iro harisi kukwanisa kutenga vanhu, haritenge vanhu. Vanhu vanongoenda kumusangano vasina kutinhwa, vasina kutagurwa nemabhazi. Tikuona kuti zanupiefu kuzoshandisawo mari yakawanda yekuhaya mabhazi mamwewo makambani kusanganisawo nezupo kuti atakure vanhu kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zvoita sevana vatsigiri vakawanda asi vatsigiri havana vari kutomanikidzwa kutakurwa nemabhazi avo kuti vaende kuMarara. Tatikuona zviri kuitika zvikuru sei muno muZimbabwe pari kuitwa maMarari aya.
Imi makanyoresa kuvhota here pari zvino uyezve zviri nyore here kuti vanhu vanyorese kuvhota?
Kanyoresa zvedu kuvhota, ini ndakagara ndakanyoresa hangu kuvhota but ndikuona kuti hazvisi nyore kunyoresa kuvhota because zvakawanda zvatikuona zviri kubvunzwa pakunyoresa kuvhota kuti unyorese kuzovhota. Saka vamwe havana mamwe mapepa ekuti vakwanise kunyoresa zvakasara nezvitupa. Kutora chitupa chaiko kuri kunetsa muno, saka vamwe havana zvitupa. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zviri kuneta vamwe vanhu kuti vazokwanisa kunyoresawo pakuvhota asi ini hangu ndakanyoresa kuvhota.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo mukoma anekutitsigira zuva nezuva, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Chris, we're hearing there from one of our listeners, Tawanda Losi. He actually gave his name earlier on VOA Shona Facebook page. He's speaking to us from Harare and he's just saying that he's not happy with what he saw happening in Kwekwe today. He says he's a member of the Citizens Coalition for Change and he's not happy with the violence that occurred and also the loss of life today.
Yes, marvelous. Before we go back to our guest, let me read quickly our messages from the Facebook page. Sile message evele kuzifiso Ndlovu. Uthi yena uzifiso Ndlovu kanti yena upresident weCCC akukho yini angakwenza ukuvikela abalandeli ngoba bechaywa bebuye bebulawe kangaka kodwa yena uthule. And then we have another one from Tawanda Nduna, who's saying, I'm watching you from the Democratic Republic of Congo. Good evening. Thank you so much, Tawanda Nduna. And there's another one also from 3D Dube, who says, evening, Vasagazi Betu. Hai, siyabonga ke, siyabonga mlaleli wetu, 3D Dube. Marvelous, let's go back to our guest.
Aha, regai tiende kuna vatawanda jokora, vanesu parizino. Vajokora, mungati sana ngureo kuti zvii zvamuri kuona kungesha itika mzvara nasi kuvatsigiri venyu veCCC kuKwekwe. Munozviona sei?
zviri kuitika zvinoto tisa zvinokatikamadza kuti munguva ino yatiri munhu hakwanise kumira hakwanise kuenda kunotaura nevateedzeri vake president Tamisa kwese kwavari kuenda vari kuteererwa mukada kuona kuti nyaya yemhirizhonga yakatangira kupi pese panenge pachienda president Tamisa ZANU-PF inoenda inokonzeresa mhirizhonga takazviona kumasvingo tikazviona kwamutare kaitendera president Tamisa vakapotsa vapondwa vaurayiwa nevanhu vezanu-PF vanozikanwa munhu akapfuura kwamutare president Tamisa anozikanwa haana kusungwa tikaona zvakare nezuro kugokwe vachienda paine zvese zvinenge zvichidiwa nemusangano zvese zvaidiwa nemapurisa zvanga zvaitwa tikapiwa mvumo yekuti tiende kunoita rari kugokwe asi ZANU-PF ichishandisa mapurisa yakarambidza ichishandisa vanhu vaitorova vanhu mapurisa aitorova vaiuya vaine mvura dziya dzinovava dzichidirwa vanhu vaidirirwei touya nhasi kukwekwe zvimwe chete izvo zvaitika saka tikutoona kuti nyaya iripo haisi yaani inyaya yapresident Tamisa vamunangagwa
vadzokora ndombokubatai mbichana ipapo nokuti toda kuti tibate vagift hostales vari kukwekwe ikoko tinzwi kuti zvafamba sei nekuti tozva kuti mafoni anogona kudona tichadzoka kwamuri nekuti imi muri muno halo vasiziba makadii halo regai timirire timbonzwa kubva kuna vasiziba vanga vari pachiitiko chanhasi tisati tichawanikwa tichienda kune vamwe vanyarikani vedu halo vasiziba
halo makadii
aiwa tiri wadi tinokuchingamidzai pachirongwa mungatitsananguriro kuti zvafamba sei kupa chiitiko chanhasi kukwekwe
yaitika ndeyekuti munoziva kuti nezuro taiva tiri kugokwe patakapiwa mvumo yekuti iti rali tikazorambidzwa nemapurisa ekugokwe vachipikisana nezvanga zvataurwa nehighcourt neheadquarters yekumapurisa but pakazobuda vanhu neuwandu kurura kugokwe vachiafema their support for the alternative saka nhasi taita rali yedu kumbizo kukwekwe patanga tine chinangwa chekuti introduce makandidates edu nekupurisa hwaro removement yemacitizeni itzwa saka vatamisa pavapinda vachiadresa ndo patanga vanhu vezanu vatenga regalia yavatenga kumavendas vakapfeka regalia vakapinda muvanhu saka tiri mukati mekuadresa ndo pazobudisa vamacheti nemanobkeri nemasfiye vakatanga kurova vanhu ndosaka muchiona kuti rari yedu yambomira because mukuru wemacitizens vatamisa vataura kuti no tinomira yes for security reasons asi hatimisi kutiite programu yedu because security yedu yazokontaina situation unfortunate vosazoshayiwa vanopa vakombe zabayiwa nesiye because vanga vane mafumo vakomana vezanu vamobilizwa nezanu-PF achitowa instruction tapiwa report manje manje kuti vamwe vacho vanga tori nemagrenade saka ndo chitiko chaitika 27 of our members weinjured muprocess itasiya andopinga maona mapicha pachana nemukuru wenyika vachamisa kunoona vanhu vedu vamwe vakuwadziwa vaitika mhirizhonga iyoyo asi tazoita raderi kuti tipedze nekuti vakomana nevasikana vari muzanu vari kunetsekana nekuti voita sei nenyaya yemovement yemacitizen so kandosaka muchiona vachiita employ their last two link show tuyevaiye
muri ipapo pane vasungwa here nemapurisa pachiitiko ichi pavawanikwa ivo vachiwanikwa vachiita mhirizhonga kuvatsigiri venyu vasiziba
ndonyaya iri kunoita kuti vamunangagwa vanotuma mapurisa tozosunga mavictim nekuti ndo zvinoitika kuairport katine chirongwa futi ndaudzwa kuti ikoko vanhu vanga vavictimize vabva vanzindimi mapepetreka saka ndo problem iripo so takamirira full report yeonarable chikwinya aenda nemakomberedzi edu kupolisi kunoripota because zvataita izvozvi kulodha zviripoti nekupa mapurisa madetail of what happened. In a very serious mafurisa, I can't limit and demo with us abuser. Could have been up in the Nazima Tender and Nika can have been watching this against what is unfair to the enemy of Zanke.
But I am a Kadaro Chris. Before Mr. Siziba drops off, you might want to ask him a question before we go to one of our guests, Joanna LeBlanc, who's also on the line.
Oh, okay. Siyakwamukela uhlelo Mnumzana Siziba.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga labalaleli.
Yeah, Mnumzana, ungasitshela ukuthi kusehlakalo lesi sisizwayo salamhlanje, kahle kahle kuyini okwenzakeleyo? Abantu laba bafike begqoke impahla zebandla yini, bangena phakathi kwabantu, kumbe ngabantu abaphose izikhali zabo bephandle kwabantu?
ZANU-PF ithenge ama-t-shirt ethu lamabhareta ekukona ukuthi okokuqala iyembe zawube iyembe ezintsha, okwesibili zonke zigqoka amabhareta abahambe bathenga emuntwini oyedwa bathwala-ke izinduku lamamasheti amabhemba bathwala njalo le mkhonto ukuze ngoba one of ama-comrades esilazikelwe nguye uhlatswe ngomkhonto obuthelwe ngabantu bezalupiyef so babuye bangena ebantwini ngenxa yokuthi abantu bekhwekhwe balokhu bethisela ngendaba zamabhemba yikubona nxabe ngaphila befuka ibhemba phansi bethisela abantu yikho lapho ukuthi abantu nxa beseparata bese be-attacka ama-citizen ngakhangela ngabantu abadala abalinyazwe labomama because besebantwini belalele umongameli wazuke nonsentamisa yeadvesa.
Manje-ke ibandla amapholisa wona athini ngoba kuthe kusenzakala lokhu sibone kuma-videos kusenzakala kungani kulabantu abafike babamba laba bantu kade besenza khona lokhu. Kuhambe njani khonapho njalo lamapholisa athini?
Amapholisa siwavumela ukuthi bebuye beze njengoba kusemthethweni bezomaintain ilo i-order. Yikho kathesi-ke embizo ukuthi sibone ukuthi ama-reports ayenze ukwenzela ukuthi kungabothwa abantu abangama-victim kodwa kubothwe ama-perpetrator ngenxa yokuthi amapholisa siwavumela ukuthi engene ukuze kumaintain ilo i-order ngenxa yokuthi abantu abathunywe izamsepha abanye-ke ngabanjwa amapholisa bayarilisa nongabahlukekile enkantolo. So kuyinto okufanele sinange yikho ukubona ama-citizen beclear ngendaba yokuthi asisoze savumela kube ne-violence elizwe kunxa yokuthi ukuthetha kufanele uyenzakale kungela violence yikho sitela abantu ethu behlale becawm bezetisikenze ukuthi sikhontinue phambili ngama-program ethu kulisizwe ngenxa yokuthi sesilose silize one of our comrades on account of politics kuyinto esingayikhangeleliyo ngenxa yokuthi kufanele ukuthi abantu be-contestane political kungela problem ngokuyintisana ukuze abanye bebusa ngikuthiyana kwamapholisa ukuthi lizabusa njani ngendlela ethiyeneyo akufananga ukuthi kube yinto enza ukuthi umuntu eze efela indaba zombangazo.
Hayi, siyabonga kakhulu. Asazi ukuthi ungenelisa yini ukuthi ubambe nje kancane sixoxe lo munye siyaphenduka kuwo.
Okay.
Thank you.
Chris, we have a special guest that is joining us in a little bit, Joanna LeBlanc. She is an expert when it comes to monitoring elections and making sure that, you know, there are credible elections in various countries. Welcome to the program.
Good afternoon. Thank you so much for introducing me. I appreciate it. And just a slight correction, I am a national security informed policy expert.
Thank you very much there. So from what you're observing on the situation in Zimbabwe, what would you say is your take when Zimbabwe is heading into general elections next year and also by-elections this coming month?
Well, what I can say is that historically, Zimbabwe has always had a high voter turnout, which is better than a lot of countries across the world. You look at, you know, certain countries in the Caribbean, for example, you have countries where you have roughly 21% voter turnout when the voting population is maybe at 10 million or so. So I think Zimbabwe has an advantage in that respect in terms of the number of people that are engaged in the process. But however, the notion of free, fair, transparent, and inclusive elections in Zimbabwe and obviously across the African continent has always been a major concern for those of us in the foreign policy space. So I think that it is incredibly important for us to emphasize on having a system that is transparent, you know, that will not undermine the electoral process. Organizing and holding elections are not sufficient, right? You know, if optimal conditions are not met in terms of participation and so forth. So again, it is incredibly, incredibly important for all of the stakeholders, civil society, the private sector, the religious sector, and all aspects of society to really be a part of this democratic process for it to be actually successful.
Mm-hmm. And we see that America imposed the targeted sanctions on President Emmerson Mnangagwa and his inner circle and gave them conditions for the removal of these by holding free and fair elections, yet the current campaign has been marred by violence targeted against the newly formed Citizens for Coalition for Change. What do you think would be the outcome of all this that we're seeing developing on the ground?
First and foremost, I think the idea of, the reality of the violence on the ground leading to the elections is heartbreaking. And, you know, I call on political actors to find a peaceful resolution to this. And we understand, you know, politics can be a very emotional thing, right? Because we understand politics determines who gets what, when, and how. And everybody's fighting for a piece of the pie to ensure that whomever is elected it truly represents the interest of the entire population and not a particular sector. But as it relates to the imposition of sanctions, we know that sanctions often impact the most vulnerable aspect of a society, and usually the people that the sanctions are targeted at usually are not harmed by them. It's the people, it's the poor people, it's the women, it's the children, it's the elderly who are impacted, the poor. So as the world and the United States considering imposing or as it has already imposed certain sanctions, it needs to be clearly assessed to ensure that those sanctions don't have a detrimental impact on the population, that the sanctions that are aimed at targeting a particular individual actually target the individual if they are legitimate. And also when we look at the sanctions, there's an argument about the reliability and the due process. Individuals have the right to be heard before those sanctions are imposed? And the answer is no. And we know in the legal system, usually people have the right to be heard. But unfortunately, we see with these sanctions, the decision is made based on reports from credible human rights organizations, the U.S. Embassy and other stakeholders. But the person who's targeted, who the sanction will be imposed upon, don't often have the ability or the opportunity to actually challenge those sanctions before they are imposed. So I think we need to reassess and reevaluate the notion of the imposition of sanctions on individuals across the African continent, in this case, certainly Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you so much for taking your time to join us here on the program. We hope that we can catch up with you again some other time.
Certainly. Thank you for your time.
Thank you, Chris.
Yes, marvelous. We have another guest, Dr. Frank Guni, and he's a member of ZANU-PF based right here in the United States. Welcome to the show, Dr. Guni.
Thank you. Thank you for inviting me.
Thank you so much. Dr. Guni, I don't know if you are privy of the details of a rally today where we understand violence broke out and one individual lost their life, and it was at the CCC rally. Have you heard anything?
Yes, we do understand that there was violence in Kwekwe, I understand, and we are saddened that violence erupted and the individuals are in hospital and someone has lost their life. That's a sad development and an unnecessary development in our democratic Zimbabwe in the 21st century.
And that has led to some people saying that this is typical of ZANU-PF violence. What is your take on that? Is it the DNA in ZANU-PF that, you know, this violence streak?
Well, it's inaccurate to say this violence in particular had anything to do with the ZANU-PF. No one can tell us right now that the individuals or the protagonists in this conflict had anything to do with the ZANU-PF. There's ample evidence out there which clearly demonstrates that the MDC and its multiple factions has engaged in various instances of violence. Going back to, you can count Priscilla Misea Rambwe being beaten by party youths. You can go to Elliot Mangoma, Tendai Biti, Kutokozani Kupe. There is a plethora of evidence of MDCs and now CC involved in violence. I don't know why MDC and now CCC are trying to break ZANU-PF into their own violent situations. But ZANU-PF, we call upon the Zimbabwe Republic Police and all our security arms of state to investigate and find the culprits and ensure that there is no violence from any quarter. We want peaceful processes of democratic campaign for elections, and free Zimbabweans should be free to choose whomever they want to represent them in any election in a peaceful manner. ZANU-PF does not advocate for violence.
Oh, thank you so much. Please do stay on the line. I hope we still have Mr. Siziba. Unfortunately, Mr. Siziba dropped. But so, Dr. Frank Guni, what can you say about, you know, the allegations that these people actually bought CCC regalia and then armed themselves and infiltrated the crowd where they then unleashed the violence? They are saying that it was, because we spoke to the deputy spokesperson of the CC, and he says that they have information from Kwekwe residents that these are none other than ZANU-PF people.
If they have such evidence, then they should submit the same evidence to the police or other arms of state security to ensure that there are proper investigations. Hearsay is not evidence. And whether or not there was infiltration, we don't know for a fact. We cannot, as a ruling party, rely on hearsay. As a ruling party, it is our responsibility to urge the government of Zimbabwe to ensure that there is adequate security and safety for all Zimbabweans, to engage in a mature political discourse, democratic electioneering, and ensure that our elections are not only credible, but are done in a peaceful manner. If there is anybody who knows that these people who were engaged in CCC violence had anything to do with us, then they should bring that evidence. And if they are our members, they should be brought to book.
Yeah, but
ZANU-PF has never brought or it has never authorized any of our members to be engaged in any kind of violence or stifling other people's rights to democratically participate in elections.
But yesterday, Dr. Guni, we saw the CCC being given permission by the High Court to hold a rally. But at the same time, we saw police disrupting that rally. I mean, where's the fairness there?
Well, we don't speak for the police. The police are part of the government. The police are not ZANU-PF. I speak as a member and as the representative of the ruling party, ZANU-PF. The police are an arm of the state. They are not an arm of ZANU-PF. So we should direct those questions to the Zimbabwe Republic Police. We don't know why the Zimbabwe Republic Police ended up disrupting a political rally. Even though at
Thank
the court
you.
We understand that they did say the police had given permission and they denied that there were efforts or attempts to disrupt that rally. So we don't know what happened, and we encourage everyone, especially the media, to find out from the ZRP what happened and why they disrupted that political gathering. I'm sure they have a reason, but we don't know it. And I repeat once again, the Zimbabwe Republic Police are an arm of the state. They are not an arm of ZANU-PF.
Okay, thank you so much. Although we see they seem to be favoring ZANU-PF in some cases. But anyway, thank you so much for the input, Doctor.
On that note, let's also give an ear to some of the people that are actually live streaming with us. I will go to Facebook page, YVOA, Shona Tombo Tarisa, Potangatrukun, Wakubatore, Kubakubatore, Zano PF, Vafring Guni, Vashtaura, Opungwa Zavo, Regatone Pana Danisile, Chianique, Arkuti Asi, Anzi, Jinuquitika, Shimichaita, Kuve Nengozi, Rudi Angoshi, Arkuti, Ashunjaka, Omasimbarashe, Chapurombe, Anzi, then, and please ask him about yesterday. Arikutaura kuti dema funza reza no PF vava kuti kochi chakaitika nezuro. Simbarashi arikuti they sent police in Gokwe Guni. Mena vasi kufarira zvamukutaura vaguni. Keith Mutengo and saka police yaiite iko kuGokwe. Yakatumwa nani ndokutaura kwavari kuita. Asi ndiri kunzwa zvakare kuti pane vamwe vanyarikani vari pano. Handisi kuzoti chiri nebato CCC here vari pano. Tisati taenda kune vezano PF kuti tiwanikwe tichipa mukana wakafanana kune vese. I'm not sure if we still have the Citizens Coalition for Change representative here, if Tawanda Zokora is here, so we can just hear from him before we switch over to ZANU PF. Vitalis Musigwa, I am sure Chiwenga is happy. He will be drinking. No, we don't read things that are not, progressive here. But I understand that some of the people have cut off. Chris, over to you.
Yes, we have a number of messages here. Silabalaleli ke abasithumele imlayezo yabo. Siqale ngo Pretty Moyo uthi yena sifuna ithuba lokuvota sisemazweni, but liyasincindezela ngokungasiphi ithuba. Can we have detailed information from someone in Kwekwe? We already have that. Anyway, time is fast running out, so we have another guest, and this is Mr. Regis Charumbira. Welcome to the show, sir.
Thank you very much.
Yes, sir. We just heard from one of your colleagues in ZANU-PF, Dr. Frank Guni. We asked him the question about the violence that broke out today in Kwekwe, and he says the police are going to work out and find out, but the CCC says they know that it's ZANU-PF. What's your take?
Thank you very much, Studio 7. I think we are all aware that the crying foul of the MDC, now the Chamisa Chete Chete, is always coming about during campaigns. We see that now that the president said we have okayed all the rallies because we have quenched the COVID-19 pandemic, and people are free now to go to these rallies. They always come up with fake abductions, fake violence, and things like that. It is very unfortunate that the people's pictures that are circling around in the videos where Chamisa orchestrated a fake assault being directed to ZANU-PF at his rally.
But
and then
not fake, sir, because we have lost a life.
Just hold on one second.
Okay.
Before he left the stage, Chamisa clearly was recorded on the video telling his youth and his supporters to attack ZANU-PF, saying, we know that these people who are causing violence over there, they are from ZANU-PF. He actually directed his fans or supporters to attack ZANU-PF supporters. We have pictures of ZANU-PF youth, people wearing t-shirts for Kombe Vidi Mangaba, being carried now by the ambulances, being assaulted. I think probably we're going to have some death of our people as well who were wearing our regalia. And for me, I think that one is already a criminal. It's a criminal act that was committed by Chamisa himself for directing people to cause violence. For us to always look at the MDC and say because the MDC are the ones who were assaulted, why we, the Zambian people, we have got the leader of a political party actually directing people to attack people who have lived
in the ZANU PS,
to me, that one is a criminal offense.
Tombo, but I'm going to say that I'm going to say that MDC, never CCC, Parunari Parisian, Timbo, Apom, Kano, Kutaura, Nikuti, Jinu Zaitika, Trukona, Shakawanda, Shacho, Shripa, and Demtande, I think, to not tender you can get Manga Muripachurung, Wachedu, at Chairs of Titins Gold, the Re Citizens Coalition for Change, Titenda Shakari, Vese Vangavar Pachurung, Wachedu, and Nathan, and Tungo idea, Jiganana, Pana, Joanna, LeBlanc, and Garpano, Citizens Coalition for Change, Susiba, Vijeva Tavanda, Zukura, Va Frank Guni, Vesano PF, in Engine Marvelous, Sanganyahuye, Dilim Washington.
And I'm Chris Gande. Good night, Zimbabwe, and let's meet again the same time next week or during the week.